Vanhu vatanga kudzimwa mudhorobha mangwanani kunyanya panguva dzekuma 7 apo vanhu vakawanda pavange vave kuwanda mudhorobha vachiuya kumabasa nekuzoita zvinhu zvakasiyana siyana. Nekuda kwekusanzwisisa kuti chii chaizvo change chiri kuitika, vamwe vanhu vange vachiita zvekutiza vachiratidza kutya. Studio 7 payasvika kunzvimbo inotengeserwa zvirimwa zvakasiyana siyana kusanganisira muriwo nemadomasi muna 5th Avenue, taona mapurisa achiudza vanhu kuti vadzokere kumba. Pane rimwe garaji remafuta riri muna Joshua Mkau Kongomo Street, taona masoja achiudza vanhu vange vaine motokari dzavo mumutsetse wekuda kutenga mafuta emotokari kuti vadzokere kumba. Mumigwagwa inopinda mudhorobha pange paine maroadblock vanhu vachidzorerwa kumba. Mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti Mashingaidze audza Studio 7 kuti adzorerwa kumba pane imwe yemaroadblock aya, asi haana kuudzwa chikonzero chekuti izvi zviri kuitirwei.
Papenye rubluka yanga isingaiti pa trade fair grounds nezikiu rakarebesa mapurisa tikati kochi pananda shikoteni yangu zvikanzi hakuna muti aibvunza kupinda mutown ibvin mapasi zinhasi hatisi kutombotarisa. Ndikati well operation inosvika rini, mangwana inenge zvakadai here? Zvikanzi zvamangwana hatizivi, but tangonzi tidaro nemaorders atawana from above. Tashaya zvokuita tikatozongoguma tadzokera kumba nokuti papa asingapindiki.
Mumwe zvemugari wemubulawayo vaMoses Kumboya, avo vane bhizinisi rekutengesa muriwo nezvimwe zvirimwa, vati vashamisikawo vave kungoudzwa kunzi vadzokere kumba. VaKumboya vati mapurisa nemasoja vanofanirwa kuita basa ravo nenzira inochengetedza veruzhinji, kwete kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vatsamwe.
Ini ndamuka kuseni ndichienda kubhengi ndii ndinotsvaga mari nekuti zvakabvumidzwa nemukuru wenyika pidi kuzi mautongo erikanava kuti vanhu ngavabude mutaundi. Dai izvo vaigoita vachiburitsa vanhu mutaundi mune zvakanaka, kotoburitswa mutaundi vanhu vachirubwa nekudzingirigwa. Ini ndiona pasina kumira mushe ipapo, nekuti kuchovhera vanhu kuti vasvike kuzoti vanhu varieti. They are provoking the people.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vari mumusangano wavati uchapera mumaminitsi makumi mapfumbamwe. Mune imwewo nyaya, meya weguta rebulawayo vasolomon Mguni vaudza Studio 7 parunhare kuti vakuru vakuru vekanzuru nechikamu checivil protection unit mudunhu rebulawayo vaenda kunoita ongororo mumusha weluveve senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rechirwere chemanyoka chiri kubata vanhu vemunzvimbo iyi. Kusvika pari zvino vanhu vashanu vashaya nekuda kwechirwere ichi, uye vanoziva zviri kuitika vanoti nekuda kwedambudziko remvura vamwe vagari vekuluveve vange vachichera mvura kubva mumatsime ane mvura ine tsvina, izvo zvinonzi zvinogona kuve zviri kukonzera urwere. Kanzuro yeguta rebulawayo iri kupa vagari mvura zuva rimwe chete pavhiki nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta iri yave shoma. Guta rebulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu, asi pari zvino madhamu matatu pamatanhatu aya haachashandiswe sezvo asisina mvura. Vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC Alliance Dr Henry Madzorera vanoti zviri pachena kuti guta rebulawayo rine dambudziko remvura, uye hurumende inofanirwa kubata nyaya iyi sedambudziko rinofanirwa kugadziriswa nekukasika.
Tinoromba kuti kune vanhu vatiri kunzwa vati vakatoshayika kari kubhuruwa nemhaka yemvura, asi izvo kuna kudzivirirwa. Ndovatinoti maoral fecal diseases ayaya anofamba achibva mutsvina achienda mumvura yedu, tozoshandisa mvura iri contaminated, mvura ine utachiona, utano hwevanhu hwokanganisika. Hapana zvinyowani zviripo apa. Hurumende ngaione kuti mubhuruwayo maita mvura. Hurumende ngaideclare state of disaster kubhuruwayo kuitira kuti kanzuro yebhuruwayo ikwanise kupemhawo mari ichibetserwa zvayakamboitiwa vagadzirise nyaya yemvura.
Mwedzi wakapera, gurukota rekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakaramba chikumbiro chekanzuru chekuti guta reulawayo rinzi rine dambudziko rakakura rekuwanira vagari mvura yakakwana, vachiti dambudziko riripo nderekuti kanzuru haizi kukwanisa kupomba mvura yakakwana kuti ipe vagari, kwete kuti mvura yacho haipo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.